Musangano wanasi waitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti nzira yekurima inokwanisa kubatsira varimi nevanhu munguva yakushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Mukuru wesangano revatori venhau Association of Foreign Press Correspondents Vatanos Dimaris vatenda kuti donzo ravo nderekuti vanhu vanzwisise nezvekurima kwakadai kunobatsira sezvo vakawanda vatarisana nenzara iri kukonzerwa nekushanduka kwekumamiriro ekunze. Mumwe mukuru mukambani yePepsico vaJim Andrew vaudza musangano uyu kuti sekambani yePepsico vari kushanda nenyika dzinopfuura 60 vachibatsira varimi neruzivo rweRegeneration Agriculture.
Sekambani yePeps, tiri kushanda nenyika dzinosvika 60 kukubatsira neruzivo rwenyaya dzekurima pachishandiswa mhando iyoyi inonzi regenerative agriculture. Varimi vanogona kusiyana uye vanogonawo kufanana, asi vese vanoshanda nesimba kurima minda yavo dzimwe nguva pasina chivimbo chekuti vachabudirira, sezvo vaine mukana mumwe chete wekurima pamwaka wega wega, asi vanodawo dzidziso nerutsigiro rwakanaka. Isu tiripo kubatsira nenzira dzekuti vakwanise kuwana gohwo rakanaka.
Mumwe ataura ndimuzvinafundo Abby Work vekuNorth Dakota State University vanova unyanzvi yeutano hwevhu uye vakavamba kambani yeWeek Consulting vati zvakakosha kuti patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira ramangwana revana.
When they start building that network of people with a common vision and goal for
patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti huwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira remangwana revana vedu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwe PGT, vanoti Zimbabwe yakatotanga kumhanya nezvirongwa zvemarimiro eRegenerative Agriculture.
Muno muZimbabwe, pfungwa dzekuvandudza zvokurima zvakatanga kuitwa kuburikidza nechirongwa chepfumvudza intwasa, icho chinokurudzira kushandiswa kwemufudze kana murakwani, izvo zvinogadzirisa ivhu nekuwedzera hudyi muvhu, zvichibatsira kuchengetedza masango, minda, zvichiwedzera zvokudya zvinobuda pandima doko, zvichiwedzera gohwo nemari inowanikwa nemurimi pandima doko.
Izvi zvatsinirwa nemwe nyanzvi munyaya dzekurima vaNicholas Kanjengo vati regenerative agriculture yabatsira zvakanyanya munyika.
Pasi rose kuedza kugadzira dambudziko rekushayikwa kwezvekudya rakauya nehwaro hwakasiyana-siyana hunosanganisira hunonzi hwesustainable development goal hwakatanga muna 2015 hunopera muna 2030. Zvatiri kuita izvozvo zvinofanira kuramba zvichiwandudza. Saka semuenzaniso totara nyaya yerecycling, nyaya dzekushandisa manyowa, even nyaya dzemapadhoki chaiwo tichengetedza, ingava mafuro, ringava ivhu chairo, tichidzivirira zvinonasiwo erosion. Izvozvo regenerative agriculture.
Mutungamiri wenyika America vaJoe Biden ndemumwe ari kukurudzira kurima kwakadai kuedza kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze yapa kuti dzimwe nzvimbo dzitadze kunaya, dzimwe dzichiitawo mafashamu zvichikonzera nzara munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zin.